Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri, gumi guru 22, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika varisa chigaro weSadic vaemarson Munangagwa vokorokotedza bato reFlerimo kuMozambique nekukunda musarudzo idzo dzisati dzapera kuverengwa. Dare repamusoro rorambidza makanzura. Makanzuro kupwanya dzimba dzevanhu pasina kurongwa kuti vachanogariswa kupi. Vechidiki muZimbabwe vopa mafungiro avo pasarudzo dzemuAmerica dziri kuitwa mavhiki maviri anotevera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weZANU PF uye vari mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa nhasi vakorokotedza bato reFlerimo rekuMozambique vachiti rakakunda zvine mutsindo musarudzo dzakaitwa musi wa9 mwedzi uno. VaMunangagwa ava nouye zvakare sachigaro weSadic vataura mashoko aya pamusangano wePolitbureau yebato ravo reZANU PF uye waparura musangano wepagore weZANU PF. Costa Nkomo anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano webato ravo wePolitbureau, vaMunangagwa vatiwo bato ravo richaramba richisimbaradza ukama hwaro neFlerimo.
I wish to congratulate our sister revolutionary party Frelimo and the president elect.
Ndinoda kukorokotedza shamwari yedu Frelimo uye nemutungamiri wenyika achangobva kusarudzwa vaDaniel Chapo nekukunda musarudzo zvine mutsindo. ZANU PF yakagadzira kusimbaradza ushamwari hwayo neFlerimo. Wakabvira munguva yehondo wekubatana uye senyika mbiri.
Asi vaMunangagwa vanachavataura pamhirizhonga iri kuitika kuMozambique uko vanhu vakawanda vari kuratidzira senzira yekusafara kwavo nemafambisirwo akaitwa sarudzo. Sarudzo dzekuMozambique dzakashorwa zvikuru neEuropean Union ichiti kuverengwa kwesarudzo hakuna kufambiswa zvakanaka uye zvanga zvisiri pachena kubva panzvimbo dzekuvhoterwa kusvikawo kwaiunganidzwa mapepa ekuvhota uko inoti zvakabuda musarudzo zvaishandurwa shandurwa. Mutauriri wechimwe chikwata chebato rinopikisa muZimbabwe cheCitizens Coalition for Change vaOstalo Siziva vati Zimbabwe senyika inovasa chigaro weSadic inofanira kutevedzera mitemo yeSadic isina divi rayakarerekera.
SADC inofanira kutevedzera zvinenge zviri muguidelines nekumaprotocols emuSADC. Kana nyika yatadza kuita process inofanira kuudzwa nekuti kana tisina kutsiurana isu sehama muno muregion tinozonyara kana taongenda kune mama platform in the continent and in the world mairana nekusagona kwedu kuconducta sarudzo zviri pamutemo.
Vanoongorora zvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe vaLazarus Sauti vati hazvishamise kuti vaMunangagwa sasachigaro weSadic vamhanya kuita makorokoto kuna vaDaniel Chapo sarudzo idzi dzichine mutauro nekuti vaMunangagwa pachavo vane pfungwa dzekuita chiriraingwe neFlerimo semapato akarwa hondo yekusunungura Zimbabwe neMozambique.
Izvi zvinotiratidza pachena kuti SADC ibato reshamwari dzinogara pamwe chete dzichizevezerana kuti dzoita sei kuti mapato akarwa hondo akakunda akatanga kutonga nyika dzavo dzakasiyana siyana arambe ari pachinzvimbo chekutonga.
Kunyange vaMunangagwa vasina chavataura panyaya yemhirizhonga irikuitika kuMozambique sachigaro weAfrican Union vaMusa Faki Mahamat vashora zvikuru mhirizhonga iyi uye vakurudzira mapurisa kuti aferefete nyaya yemhirizhonga iyi zvakazara. Panyaya yemusangano mukuru wepagore weZANU-PF, vamunangagwa vatenda zvikuru komiti yavanhu vakaronga musangano uyu kuBulawayo. Vati politiburo yebato ravo ichazeya gwaro recentral committee mangwana. Vamunangagwa vakurudzira nhengo dzebato ravo kuti dziite musangano uyu murunyararo. Musangano wepagore weZANU-PF unobuda negwara rinoshandiswa nebato iri kwegore rinotevera, uye vakakosha nokuti zvinenge zvabvumirano mubato iri ndizvo zvinozoitwa mukufambiswa zvinhu munyika, sezvo ZANU-PF iriyo yakaumba hurumende zvichitevera zvakabuda musarudzo dzakaitwa gore rapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Costa Nkomo.
Dare repamusoro reHigh Court rarambidza makanzuro nehurumende kungomuka vopwanya dzimba dzevanhu vachishandisa mutemo unopikisana nebumbiro remitemo weRegional Town and Country Planning Act. Mutongi vanevhakatiyo vati mutemo uyu unofanira kuwandudzwa kuti uenderane nebumbiro remutemo renyika. Izvo zvinotevera nyaya yakakwidzwa kudare nerimwe sangano rinomirira vagari rechitungisa Residence Trust kana Chitrust muna 2020. Vakatiyo vapa gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi, gurukota rezvematunhu vaDaniel Garwe uye gweta guru rehurumende amai Virginia Mabhiza gore rekugadzirisa mutemo uyu. Vatiwo kanzuru haifaniri kurega vanhu vachivaka nekugara yozotora matanho vapedza. Vakatiyo vatiwo mutemo unoti panofanira kunge paine kumwe kunogariswa vanhu vasati vaputsirwa dzimba dzavo. Amai Mabhiza vaudza Studio 7 kuti vachapindura kana vagadzirisa, ndinodzokorora kana vagadzirira uye vanzwa kubva kumapazi ose ehurumende. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata vanomirira Chitrust muzvare Alice Kuvea.
Ichokwadi tiri kutenda uye nekufara mutongo akabva kuHigh Court wekutaura kuti makanzuru kana kuti malocal authorities haachabvumidzwa kungopwanya dzimba dzedu pasina court order. Zvinova zvinhu zvakatikoshera.
Nechikonzero chei zvakakosha?
Nekuti 2020-2021 takave nedambudziko remadirective aingobva kulocal government achitaura kuti dzimba dzakati dziri kufanira kupwanywa, dzimba dzakati dziri kufanira kupwanywa. Ichokwadi, tine dzimwe dzimba dzakapwanywa, tine kunyangwe pekutengesera pakapwanywa zvisiri pamutemo. Kunyangwe isu vagari tanti nemareceipts, tanti nemapepa ese akakwana kubva kuchitungwisa municipality, asi dzimba dzimwe dzakatopwanywa. Uye zvekare kushungurudzika kwedu vagari kwekuti tantisazoti nhasi tinomuka tiri pai.
Nechikonzero chei?
Nhasi mwedzi uno kwabuda notisi yekuti dzimba dziri kupwanywa, zvigiredha zvaakutofamba, mapurisa ekanzuru mapurisa chaakutofamba, maakutochikidzirwa. Zvaanzvisina umira mushe kune vakwegura vedu, kune vanhu tataakutogara takabatirana mumaoko. Saka ndozvinhu zvakaita kuti tiende kumatare dzimhosva sevagari.
Kunoti kudii zvii zvamamuchida kuti zviitwe apa sevagari?
Kunoti mutemo wakadai dai wamiswa, malocal authorities hakwanisa kunge achitipo nguva uye zvikonzero zvekuda kupwanya dzimba dzedu.
Ko vanogotadza kupwanya sei dzimba idzi vamwe vacho vachiti dzakavakwa zvisiri pamutemo?
Sezvandambotaura kuti vazhinji vane maoffer letters, vakabhadhara maregularization fees, vane marisita akatobhadhara kukanzuro, asi waingofuma dzimba dzako kana kuti adhiresi dzatoiswa mumanewspaper kunzi dzimba dziri kupwanywa panguva yakati.
Avanga vari vanomirira chitungwisa Residence Trust muzvare Alice Kuvea vari parunare kuchitungwisa kwakare naBlessing Zulu weStudio 7. Vateereri, tinokukurudzirai kuti mubatane nesu paWhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Munokwanisa kuita izvi muchishandisa linki yedu iri paFacebook. Asi munogonawo kuenda paWhatsApp, moenda pakanzi updates pasi kuruboshwe, motsvaga VOA Shona mubva matitevera. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. kune vechidiki wakawanda wemuZimbabwe vari kuyemura mafambisiro esarudzo dzekunyika yeAmerica idzo dzichaona ruzhinji ruchinovhota musi wa5 mbudzi vachiti dai Zimbabwe yakwanisawo kutevedza zvavari kuona zvakanaka zviri kuitwa. Asiwo kune vamwe zvekare vechidiki vanoti Zimbabwe yagara inozviitira sarudzo dzaye zvakanaka zvekuti haina zvizhinji zvekudzidza kubva kuAmerica. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya iyi.
Mumwe weavo vanoti gadziriro yekunokanda mavhoti kuAmerica inofanira kuyemurwa ndiMakomborero Mafukidze wechidiki anodzidza pachikoro chepamusorosoro cheChinoyi University of Technology.
Sandiona kunge inyaya yakanaka yekuti munhu wese ari kuita run for the same post anofanira kuwana the same time yekuti taitisi akwanisa kuadvertisa watsvaka hoshi vanhu vake. Pakazoita situation yekuti mumwe ane maonero ake anovhiwawo aikuti anopusha ari more than the other, ndoona kunge zvinenge zviri fair as a political system kuti tinonyanya kukurudzira vamwe kuti vawane munguva yakawanda kudarika vamwe.
Mumwewo wechidiki Luke Chitsike, mugari wemuHarare, anotiwo dai Zimbabwe yakwanisa kutenderawo zvizvarwa zvayo zviri kunze kwenyika kuvhota sezvinoitwa nehurumende yeAmerica.
Tichiona kuti vazhinji zvizvarwa zvemuZimbabwe zvakabuda zvakaenda kunze, wane kodzero yekukwanisa kunge vachivhota. Tikaona kuAmerica tiri kuona diaspora vhoti yakakosha, zvizvarwa zvekuAmerica zvichikwanisawo kuvhota, so tinokwanisawo kuzvikopa kana kuzvitorawo senyika yeZimbabwe tozviisawo musarudzo dzedu.
Asiwo Rumbidzai Mpofu wechidiki anogara muHarare anoti Zimbabwe inyika yakazvimirira isina zvakawanda zvekudzidza kubva kuAmerica.
Aiwaka, isusu we are Zimbabwe. America is America. So whatever they call kuti is democratic kwavari, it might not be democratic here. Even ngavaite zvavo, we can't copy nzira dzavo dzemy elections. Isusu nzira dzedu dzemy elections. We are proud of that.
Mwedzi unouya wambudzi nemusi wa5, nyika yeAmerica ichaita sarudzo yemutungamiri wenyika apo vari kumirira bato reRepublican Party vaDonald Trump vari kutatsurana naamai Kamala Harris veDemocratic Party. Vaviri ava vari mubishi rekutsvaga rutsigiro rwemavhoti uye vakambosangana kamwe chete pagakava rekuona kuti ndiani ane urongwa hwakadzama hunogona kuendesa nyika yeAmerica mberi. Asi kutaura kuno hazvisati zvava pachena kuti ane mukana mukuru wekukunda musarudzo idzi ndiani. Kana kuchitariswa nyaya dzemhirizhonga panguva yekutsvaga mavhoti kuvanhu, mukuru wesangano rinoongorora nyaya dzesarudzo reZimbabwe Election Advocacy Trust vaIgnatius Sadziwa vanoti Zimbabwe inazvo zvekudzidza kubva kuAmerica.
Hatisati tanzwa nyaya dzemhirizhonga dzakanyanya kunze kwenyaya yaDonald Trump yavo pavakanga vachida kupfurwa nepfuti paya, asi makatoona futi kuti takaona vesecret service vakafanana neCIO kunoku vachivateka-teka vachivabvisa vachivatakura. Panguva diki-diki vaDonald Trump vakanga vatonyora tsamba vachitenda vachiti ndinotenda vesecret service vandibatsira. Zvinova zvinhu zvatinotarisirawo kuti mapurisa kana neveCIO vanofanira kushandira nyika kwete kushandira bato.
Studio 7 yaedza kunzwawo kubva kuZimbabwe Electoral Commission uyewo kubva kugurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi pamusoro penyaya yesarudzo iyi, asi mibvunzo yatavatumira yanga isati yapindurwa patazoenda pamhepo. Wechidiki anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa kusangano reproject vote 263 Tafadzwa Mavhunga anoti sarudzo dziri kuitwa kuAmerica dzinobuditsa pachena utongi hwegutsa ruzhinji hwemunyika iyi, zvaanoti anozvishuvirawo nyika yake yechizvarirwo Zimbabwe.
Kodzero dzevanhu nekuchengetedzwa kuri kuita vanhu munguva ino apa vari kukampeina for ma political parties avo, ungange uri kudivi rerudyi kana kudivi reruboshwe, freedom dzacho dzakangofanana. Uyewo nevanotora nhau vari kuedza nepese pavanogona kuti vape mukana kune vematiwi ose.
Kutaura kuno zvizvarwa zveAmerica zviri kunze kwenyika iyi nemune mamwe matunhu zvinoda hazvo zvakatotanga kuvhota. Asi muZimbabwe hurumende inogara ichitsika madziro kuti vari kunze kwenyika vavhotewo vari kwavanenge vari ikoko. Kuverengwa kwemavhoti kana sarudzo dzaiitwa kuAmerica kunonzi kuri pachena zvekuti ani nani anokwanisa kuzvionera ega zvibodzwa zvevanenge vachikwikwidza zvinozoderedzawo mikana yekubira sarudzo. Asiwo vamwe vanoti vaTrump vanogara vachiti vakakundwa sarudzo dzinenge dzabirirwa zvinopa vatsigiri vavo kushaya chivimbo nesarudzo kunyange pasina umbo wakati tsvikiti hwezvavanotaura izvi. Vamwewo vechidiki vemuZimbabwe vanoti kunyange nyika yavo neAmerica dzichiita sedzakarimirana muganhu, hapana chakaipa mukukopa dhoiri rakanaka nekuti chakanaka chakanaka mukaka haurungwi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Direct from Washington,
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare remuUganda rabata nhengo 16 dzebato rinopikisa reNational Unity Platform nemhosva yekuva nezvinoputika uye kuda kupandukira hurumende. Asi mutungamiri webato rinopikisa iri vaBobby Wine vanoti vanhu ava vakamanikidzwa kubvuma mhosva dzavasina kupara. Nhengo idzi dzanga dzava nemakore mana dziri mutirongo. Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeAmerica vaAnton Blinken vari kuita misangano nevatungamiri vehurumende yeIsrael nhasi kuti vavakurudzire zvakasimba kuti vabvumidze masangano akazvimirira oga kuti abatsire vanhu vari muGaza nechikafu nemishonga. America iri kudawo kumbomisa kurwisana pakati peIsrael nechikwata chemu Lebanon cheHezbollah. Senzira yekuchengetedza nayo vatengi, komisheni inoona nezvekuchengetedzwa kwevatengi yeConsumer Protection Commission yazivisa kuti yatorera matanho vezvitoro nemabhizimusi vasiri kushandisa michina inotambira makadhi ekumabhanga vachingoda kuti vatengi vashandise mari yekubata maoko zvikuru yemadhora ekuAmerica. Vachitaura neStudio 7, mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko pamwe netsvakurudzo muConsumer Protection Commission vakuda kwashe mudereri vanoti vatora danho iri nekuona kuti kune vamwe vemabhizimusi vari kuramba makadhi ekumabhanga kuburikidza nekusashandisa michina inotambira makadhi senzira yekuti vaunganidze nayo mari zvinove zvinotyora mutemo weConsumer Protection Act Section 51H.
So isu takabva tasevisa section iyoyo chivatakabatanidza nefinance act number 1 2018 yakaamenda bank use. Vandityora kodzero dzevanhu nokuti imwe kodzero yevanhu ndeyekuti vanhu vanofanira kutsarudza zvavanoda, inonzi right to choose. Saka kana munhu aenda kushopa akungonzi sevisa cash check, vanotyora kodzero dzekutengesa.
Vamudereri vanoti mabhizimusi achawanikwa achityora mutemo uyu achatorerwa matanho akaomarara anoenderana nemutemo wenyika. Vari kuyambira vemabhizimusi kuti vasarambe vachityora mutemo sezvo pave nekomisheni inochengetedza kodzero dzevatengi yakaumbwa zviri pamutemo.
Vanenge vaita zvisina basa vobva varangwa pasi pemutemo nekuburikidzwa nekubhadhariswa fainzi kana kuvaendesa kumakosi kumatarezi mhosva kuti vatongwe.
Mutungamiri wesangano rinomirira vezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vanoti sesangano kurudziro yavo ndeyekuti vezvitoro vose vange vaine michina inotambira makadhi kumabhanga kuitira kuti vatengi vasanetsekana kana vachida kushandisa makadhi ekumabhanga pamwe nemari dzemumafoni kunyanya mari yeZig.
Uyewo tinokurudzirawo vemabhanga neReserve Bank neMinistry of Finance kuti vaongorore nhau yemabank charges nekuti akakwira zvakanyanya, rinova rimwe danho rinoita kuti vakawanda vasashuvire kunge vaine mari inogara kumabhanga yavanozoshandisa pakunoswaipa kana vava kutenga, nekuti vari kuchema-chemawo kuti unongoerekana mari yaiyesurwa muaccount ichinzi iri kuenda kumabank charges kana kuti kumaintaina account.
Vamutashu anotiwo panofanirwa kutsvagwa nzira dzekuti Zig isangomuka yapera simba, vachiti izvi zvinoita kuti veruzhinji varambe vachishaya chivimbo nemari yemunyika. Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kubudirira kwedanho iri kunotinetsei sezvo pachange pasina vanhu nguva dzose vanenge vachiona kuti vemabhizimusi vari kutevedzera here kurudziro iyi.
Zvekare kungoti hurumende through veConsumer Protection iyoyi kuti vangoti nanga chete nevamabhizimusi ndiyo zvinozoita kuti tione zvinhu zvichinge zvichitengeswa pamavhara randa zvichinge zvichibva muma bizimisi mumava kushanda na wanu wanengu wajitengesera paje pasina mutemo iwoyo unokwanisa kunge uchinzi uitwa kuti kwanzi ngava swipe.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reAfrica Center for Economic Justice Muzvare Chennai mweyo mutambasere vanotiwo
zvinenge zvichifanira kuitika ndezvekuti tiongorore kuti tiwane nzwisiso yekuti sei vemabhizimusi vari kutora nzira iyi vasingadi kutora makadhi kuti vanhu vashandise maswipe machine.
Asi vamwe vanongorora zveupfumi vanoti vanotambira nemufaro danho iri vachiti richarerutsira veruzhinji kuti vasamanikidzwa kufamba vakatakura mazakwatira emari nguva dzose. Vamudereri vanoti komisheni yavo iri kukurudzira veruzhinji kuti vamhangare vose vemabhizimusi vachawanikwa vachityora mutemo uyu. Muchikamu chedu chatiri kutarisa zviri kuitika muno muAmerica. Kwasara masvondo maviri chete kuti sarudzo yemutungamiri wenyika pamwe nenhengo dzeparamende, magavhuna nevamwe vamiriri vemahofisi muAmerica iitwe musi wa5 Mbudzi. Vari kukwikwidzana pachigaro chemutungamiri wenyika ndevaimbo vemutungamiri wenyika vaDonald Trump veRepublican Party, uye nhasi vari kuFlorida kuNorth Carolina kutsvaga rutsigiro ukuwo amai Kamala Harris veDemocratic Party vari kukwikwidzana navo vari kutarisirwa kuita nhaurirano panhepfenyuro yeNBC News. Vatevedzeri vevaviri ava vanoti vaTim Walz veDemocratic Party navaJD Vance veRepublican Party vari kumhanyamhanyawo kune mamwe matunhu vachitsvagawo rutsigiro. Mukuseya nezvenyaya iyi, Ivan Zisininga weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vari mumiriri wesangano reNational Democratic Working Group muno muAmerica vatafadzwa munjanja kuti tinzwewo maonero avo.
Tiri kuona kuti yave dambe-dambe chaiyo yekudzingirira nguva nekukwanisa nekuti vakwanise kutyorera ivo mavhotsi achiri kudzokoko vanenge vachinzi ma-undecided voters. Tiri kuona zvakare kuti mutsindo wavo wakanyanyira vanonzi ma-swing states. Ma-swing states aya ndiwo anogona kurerukira tingangoti kana kumadhemocrats kana kumarepublican havana pavo, and ikoko ndokunonzi ndokunopinda president wenyika ino. Saka tiri kuona kuti vaTrump vanenge vakambosvikawo kunana Michigan, kunana Wisconsin, kunana Pennsylvania, ndokwavari kutambira ikoko nekuti ndokwavari kuziva kuti ndokune mavhotsi ndokuchavapinza muwhite house.
Tanzwa kuti nhasi vanenge vari kuFlorida uko nekuNorth Carolina uko kukuwa mai Harris, tanzwawo kuti vane maindavhu akasiyana-siyana. Zviri kutaridza kuti zviri kufamba sei?
Ndinoona amai Harris vakamboita kumbotsiurwa kuti hamusi kunyanya kuonekwa muchitaura nevanhu pamainterview paTV apapa. Saka ndiri kuona kuti vari kuenda vachinosangana nemapodcast nemaTV network akasiyana-siyana kuti shoko ravo rinyatsokubuda kune maconstituents akasiyana-siyana. Takavaona zvakare vakagara namai Liz Cheney nezuro, avo vanova mwana waDick Cheney akambovawo mutungamiriri mugovernment yaWabush, uyu muRepublican. Saka zvinoreva kuti vari kuedzawo kutsvaga mavhotsi kumaRepublican zvisati zvamboonekwa kuti muRepublican anobatsira muDemocrat kukampeina.
Vari kumhanya navo vatevedzeri vavo marunning mate taona vaTim Walz vari kuMinnesota uko, Wisconsin kuMadison, vaJD Vance kuOhio uko. Matunhu iwaya anoisawo sarudzo papi?
Mukaona kuOhio ukoko, Ohio yagara zvayo ichirerukira kumaRepublican. Asi munoona kuti game ravakutamba rari kuda kuona kuti kuSenate ukoko nekuHouse kunoramba kuine mutsindo. Ndomaonera angu andinoona kuti wamukoma Vance vari muOhio imomo yanyaya yemamwe maSenate nemaHouses. Asi kwaenda mukoma Walz Wisconsin, hakuna kunyatsokumira hako mushe nyangwe hazvo vaBiden vakakutora muna 2020 vanoda kuramba vachidiridzira ikoko nekuti Wisconsin yacho inogona kuita musindo ikaenda kumaRepublican.
Vanongorora zvematongerwo enyika vari mumiriri wesangano reNational Democratic Working Group muno muAmerica vatafadzwa munjanja vari parunare kuTexas muno muAmerica naIvan Zininga weStudio 7. yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Studio 7, ba Studio 7 apo, muri sei mwese pa Studio 7. Yaa, Frelimo yakarohwa, seri nekuseri. Hapana neprovhinzi yakamboina Frelimo, kuti vakutotamba yakutobiridzira biridzira iyeye. Nekubiridzira biridzira, ndeyakatotambiwa. Hapana Frelimo yakarohwa, seri nekuseri.
Mamzora nangu majunga akandimire nevamwese vashamarara. Ndini wenyu Adam Zvitauro ndiri muno muQueenstown mulocation inoitwa Linge. Ndokutaura pamusoro pachairman weSADC. Ava baba vakauya kubusiness vaiazoparadza nyika dzakawanda zvisanganisira naMozambique nedzimwe nyika dzakatikomboredza kuti vaite hunhu hwavainawo. Kana tichiti baba vafanira kuti vanoita hunhu hwekurova vana nemudzimai, ndozvakafanira nababa watinawo purezidendi wedu. Hunhu hwo hauna kunaka. Munyika medu muri kuruta madiamond, makromu, matombo zvese kuita utsinyi nyebedzo kuti munhu harapwe mahara muchipatira motenga mushonga. Mobenyu madiamond makanyarara vanhu vachiona mushonga zvezvemahara. Pamusoro pazvo munotovabhadharisa futi.
Mazuva zvestudio 7 ini kuona kwangu ndoona sokuti maamerican ngavarege kubata vanhu sokuti vanhu havana kudzidza. Hapana munhu asina kudzidza. Ngavarege kuti kwanzi muzimbabwe hamuna masanction vachinyengegwa nemaregime change. Masanction ndo arimo ende anorwadza vanhu maordinary people zvavo. Ko ivo kana vachiona kuti masanction acho hazi masanction, ko ngava mabvise. Vai vasingatemeri nyika dzakaita sana South Africa vanogara vachiurawa, mwana Botswana vanogara vachisungwa vanhu vachihwimwi.
Ava vana John mushaya vanhu ava vakuna neAmerica kwamunoenda mungangoendawo zvenyu, but vanhu vanenge vachidikwa ikoko havasi vanhu vakadai naJohn mushaya vanhu vanenge vachidikwa kuna America. Hapana chinodzidzwa neZimbabwe zvekuti vana John mushaya vanhu vangatoti taenda kuAmerica pane zvatingandodzidzawo. Because muno muAfrica macho katasa vana South Africa vanongoshandisa randi havanambochinja. Vana Mozambique vanongoshandisa iwayo manhikira iwayo mamedikash. Vana Malawi ava vanongova makwacha havanambochinja. Vana Nigeria inongova iyo manaira havanambochinja. Vana Botswana anongova mapula havanambochinja. Asi medu muZimbabwe kubva mumadhola taishandisa tikapinda maratijs, tikapinda mabhondi, tikapinda iko zvino zvemumazigi hameno dzimwe dzechingogadzirwa. Saka menda kunoita nezvei nyika yanangana mari kuti unodikwa vanhu vanenyika dzine mari sedu nyika ina mari kwemenda ndodii.
Nhasi unoregai ndimbotaurawo ndichiti munyika medu mukaomu hamuchina inonzi police service vetarapia yaimbotibatsira kusunga vanhu vanitazveva mudhorobhari vanoba vanoita mameda cases hakuchina. Mapurisa edu ava mapolitician. Izvozvi muri kuona kuti mamudhorobhari cases tiri kunzwa ma4 million ari kubiwa. Asi kudai vanga vari vanhu vari kuita zvepolitics vaidai vakasungwa kudhara. Vaidai vakasungwa kudhara vanhu ivavo. But izvozvi vari kutadza kusunga vanhu vari kuita mamudhorobharis. Mapurisa akukonsentrata nepolitics. Vakanzwa kuti paungana vanhu vecc vaita musangano wavo vakumhanya kunosunga mamudhorobharis anenge achinoba. Saka nyika chai chaiyoka yakuda kuitwa inonzi reshuffle. Maministries ayo ashata ese.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu chevechidiki chethe Connection for Life Talk. Nasi tiri kutarisa nezvesarudzo dziri kuitwa muno muAmerica dzasara masvondo maviri. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika varisa chigaro veSADC vaEmerson Mnangagwa vanokorokotedza bato reFrelimo rekuMozambique nekukunda musarudzo dzisati dzapera kuverengwa. Dare repamusoro rorambidza makanzuru nehurumende kupwanya dzimba dzevanhu pasina kurongwa kuti vachanogariswa kupi. Vechidiki vemuZimbabwe vopa mafungiro avo pasarudzo dzemuAmerica dziri kuitwa mavhiki maviri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyalambulela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 22 kumfumfu 2024. Igama lami ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa uchayela ihlombe oncintise kukhetho lukamongameli emele ibandla elibusayo kwele Mozambique. Yena anti unqobile kukhetho lanxa impumela ingakethulwa. Ibandla leZANU-PF liyakulandula ukuthi liyangenela kukhetho lwamanye amazwe asezansi e-Afrika lincedisa amabandla abusayo. Sixoxa labasakhulayo ngenhlupho ababhekane lazo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamuhla utshayele ihlombe oncintise kukhetho lukamongameli wakwele Mozambique olusanda kwenziwa emele ibandla elibusayo eleFrelimo. Umnumzana Daniel Champo yena athi unqobile lanxa impumela yalolukhetho ingakethulwa. Umnangagwa ongumgcini sihlalo womanyano weSADC wethule amazwi la emhlanganweni wedale leZANU-PF Politburo eHarare.
I wish to congratulate our sister Revolutionary Party Frelimo and the president-elect, His Excellency Comrade Daniel Chapo, as well as the people of Mozambique, on their resounding victory during the recently held elections. Congratulations, Frelimo. ZANU-PF stands ready to cement the long-existing revolutionary unity between our two parties and our two countries.
Lao bekungamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma lamalunga edale leZANU-PF Politburo eHarare lamuhla. Abezindaba abeReuters babika ukuba inhlanganiso ezimbalwa ebezihlolisisa ukuqhutshwa kwalolu khetho ezigoqela iAmnesty, iInternational Republican Institute yakwele Melika, zithi belungakhululekanga ngoba ibandla leFrelimo belisethusela uZulu njalo lithenga amavoti ngendlela ezitshiyeneyo. Omele ibandla lePodemos kukhetho lwedale lePhalamende uPaul Gaumbe ubulewe kulelo lizwe zama ukuphanyeka udaba lokhetho emthethwandaba encediswa ligqwetha lakhe uEvino Bernardo Antonio Diaz, layo obulawe ngabacatshangelwa ukuba basekela ibandla elibusayo eleFrelimo. Abaleli bandla baya kuphika lokhu besithi ukhetho luqhutshwe ngemfanelo. Impumela ikhangelelwe ukwaziswa ngolwesine kuliviki. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Evidlela Ncube olwela amalungelo oluntu njalo eyingcwethi kwezombusazwe.
Indlela eqondileyo yokuthi kulindwe ukuthi imithetho yeMozambique yona ithini, ukhetho imphumela yalo ifanele ikhitshwe nini, kuze kufike ekugcineni konke abangabe bephikisa baye emthethwandaba. Ngemva kwalokho ke sesingahalaliselana sisithi ubani uphumelele, ubani uphumelele. Kuhle ukulinda.
Hamba kwenza ukuthi umongameli Mnangagwa kwenze khona kokuyini?
Isikhathi esiningi ukuthi abantu baya balobungane obujwayele osebejwayelene kakhulu ukuthi baphangise ukuthi bahalaliselane nganxa umthetho lezinye izinto ezifanele zenziwe kulelo lizwe zingakathuthi. Sijwayele ukuthi sikubone kusenzeka kwezinye indawo kodwa kakuqondanga khona lokho. Kufanele siphe ithuba imithetho yelizwe lelo ukuthi ilandelwe, abaphikisa baphikise ngendlela yakhona kuze kufike ekugcineni, ukuthi nxa sokufika ekugcineni ke sonke sesingahalalisela lo imithetho emvumayo oyabe ekhethwe ngabantu ngendlela yemithetho okhethweni oluyabe lukhululekile.
Kodwa yena uzathi phela ungumgcini sihlalo weSADC into ekhuluma khonoko akunjalo baba khona.
Indlela ebiqondile ukuthi angahalelisela ukuthi kube lokhetho eMozambique, ukuthi abantu beMozambique babe lethuba lokuthi babambe ukhetho ngokuya ngokwemithetho yelizwe leMozambique. Lokho kulomehluko ngoba uyabukhuluma ngokhetho nje lona ungakatsho ukuthi lukhululekile kumbe akukhululekanga. Uqale khona lapho. Ngemva kwalokho ke sekulindwa ukuthi baqale labo abanye batsho ukuthi akuhambanga kahle kumbe kuhambe kahle, kube le report yeSADC layo itsho ukuthi kuhambe njani, African Union itsho ukuthi kuhambe njani. Ngemva kwalokho ke sekuvuma ukuthi sesingakhuluma ngomphumela wokhetho. Okwamanje angakhuluma ngakho ukuthi kube lokhetho eMozambique, kube lethuba lokuthi abantu bavote nxa kuwukuthi kulandelwe imithetho yokuvota, kodwa angathinti imphumela ngoba phela ayikamenyezelwa yilabo abaphethe ezokhetho khona eMozambique.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcweti kwezombusazwe njalo ukhokhela inhlanganiso yeNational Consumer Rights Association. Ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo.
The Voice of America.
Ibandla leZANU-PF selilandule imbiko ethi lifuna ukuncedisa ibandla elibusayo kweleBotswana, eleBotswana Democratic Party iBDP, ukuthi liqilibezele kukhetho oluzaqhutywa ngeviki ezayo. Kubika intathelizindaba yeStudio 7 umqondisi Dube.
Isikhulumise ebandla leZANU-PF umnumzana Farai Marapira uthi kungamanga okukhunywa ngumongameli weBotswana umnumzana Ian Khama kanye lamabandla aphikisayo ukuthi iZANU-PF izama ukuphathisela iBDP ukuthi licele ukukhetho oluzaqhutshwa kweleBotswana ekupheleni kwayonela inyanga.
Okukhulunywa nguKhama kuyinhlamba ebantwini beBotswana ngoba isithi abalingqondo yokuzikhethela iinkokheli abayifunayo.
Marapira uthi ibandla lakhe alikaze lingenele kundaba zokhetho kwamanye amazwe ogoqela kweleBotswana. UKhama yena ukhankasela ibandla liphikisayo ancedisa ukulibumba leBotswana Patriotic Front. Utshele umbuthano ukhankasa ukuthi abanye abeZANU-PF sebephiwe izithupha ukuthi bazovota kweleBotswana.
That's why my sisi unabatore maZimbabwe atena muBotswana ka umangela
bathu. Yiko umasisi wayefuna ukuthi abeZimbabwe bangene kweleBotswana besebenzisa isithupha. Umasisi wesaba ukuthi kaselasekelo bayangitshela abanye eZimbabwe ukuthi vulana amehlo njengoba sibonile abeZimbabwe bevota kwele Mozambique.
Isikhulumiso umanyano wamabandla aphikisayo kweleBotswana Umbrella for Democratic Change umnumzana Moeti Mwasa uthi balobufakazi ukuthi eleBotswana lisebenzisana lohulumende weZimbabwe kuzama ukuthi kuphekwaphekwe impumelo yokhetho ozaqhutshwa ekupheleni kukamfumfu.
The BDP is now in cahoots with ZANU-PF.
Ibandla leBDP lisebenzisana leZANU-PF ukugxila kukhetho.
Ngokunjalo uMhwasa uthi bazafola emgwaqweni eHabron ngomgqibelo belubhekise ku-ofisi yomeli weZimbabwe kweleBotswana uyaphanyeka isikhalazo zabo. Umsekeli kameli we-ofisi yeZimbabwe kweleBotswana umzana Witness Ngwenya uthi bayazi ngokutshengisela kwe-UDC kodwa bazathatha imilayezo kwisiphathamandla eHarare ukuthi baluphathe njani lolu daba. Kusenjalo ibandla eliphikisayo leBotswana Congress Party iBCP lona elingaphandle komanyano we-UDC lithi lavela lasola isikhathi inhlanganiso yoqhuba ukhetho kweleBotswana eye-Independent Electoral Commission IEC isiyathapha imbono yokukhomishin yeZimbabwe Electoral Commission iZEC ekuqaleni komnyaka. Unkosazana Mphopheko uthi iZEC kayithenjwa ngoba icatshangelwa ukuba ihlale iphathisa ibandla leZANU-PF uqila kukhetho.
We also released a statement expressing concerns.
Izeki yaziwa njengenhlanganiso yehlala encediswa ibandla leZANU-PF ukugxila kukhetho.
iZEC iyakuphika lokho isithi kayingeneli kukhetho lokwamanye amazwe. Isikhulumise bandla le-BDP umnumzana Khalelelo Khintse uthi konke ukukhuluma amabandla aphikisayo phezu kokuqela ukhetho yikuphelelwa ngumphako ngoba amabandla la ekeyethula okufanayo ngomnyaka 2019 kodwa ehluleka ukuveza ubufakazi phambi komthethwandaba. Kubikwa njalo ukuba ibandla lezanu PF lingenele ukhetho oluqhutshwe kule Mozambique njalo lazama uncedisa ile African National Congress ukuphekapheka ukhetho kule South Africa. Amabandla aphikisayo athi selingenela njalo kule Namibia lakwele Zambia lapho elisekela khona ibandla lwayengumongameli umnumzana Edgar Lungu. ELeBotswana liqale ukuvota ngomgqibelo kulabo abahlala ngaphandle kwelizwe kanye nezisebenzi kahulumeni ziyabe ziphatheke kukhetho kuguqela amapholisa lamasotsha. Ngumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngisabron kweLeBotswana.
Abantu abedlula inkulungwane bafola emigwaqweni kobulawayo namuhla becula bevalelisa ugogo obelodumo uRose Nyathi yena obhubhe ngomgqibelo wabekwa namuhla. UEzra Chisaspanda uyalandisa.
Abantu abaningi kobulawa ya theater bevaleliswa uManyathi obelela ilungelo labathenga bethengisa impahla emgoqweni njalo bethanda ukukhuluma obekuhlekisa uZulu. Abantu abahamba emthandazweni wesikhumbuzo sikaManyathi bancume kakhulu imisebenzi yakhe. Indodana yakhe uKenny Dube ube ngunina ngemfundiso amnika yona.
Mama ube ngubaba, ube ngumama kimi. Imfundiso yakhe ekadicele ubuhlakani. Ngiyibonga. Inchiye yisendaweni engcono kakhulu.
Umngane wakhe omkhulu nakafarayo uthi uManyathi umthiyele isizungu.
Into kade eyilwela nezokuthi bazayisedisa labo abaseleyo umsebenzi wabo phambili. Simlandele into kade ezifisa ukuthi aziyenze.
Abezombusazwe labo bavalelise ugogo odumo obesaziwa ngokuthi yibulawa yicelebrity. Umnumzana Sarenda Kapoikilu omele isigaba sebulawa central edalela ephalamende uthi bezwana kakhulu lo gogo uRose. Ihlobo zithi ilizwe lilahlekelwe liqhawekazi. Umne wa umnumzana Mackenzie Mlotshwa uthi udadewabo wayengumuntu othanda iqiniso.
Iqiniso lakhe kadesi ngibone ngani selizazwakala ukwedlula esaphila.
Othe ngayethengisa impahla etshiyene ugogomoli moyo bekungamathe lolimi loManyathi.
Sasukela kudala sasithengisela phezulu khona ngalesi sonto so silahlekelwe kakhulu.
Udabukile lothande kancube wencedisa uManyathi ukondla abantwana abaswelayo.
Abantu ababuya emfeni lapha ngiyamangala inamba le more than 1,000 people.
Ubena abangani abaningi uManyathi omunye wabo ngugogo Gertrude Sibanda.
Thine besesigrumile singamawido about 30 to 45 esesipromise ukuthi uzasenzela izinto ezinhle.
UManyathi ubekwe emini namhla emangcwabeni yokulondoloza amaqhawe eLady Stanley Cemetery ngoba eli qhawekazi lakobulawayo. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo igama lami uEzra Chisaspanda.
Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ele South Korea lithi lizanika ele Ukraine izikhali uma ele North Korea lingahambisa amabutho alo kwele Russia. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe Reuters labe AP. Ibutho lakwele Uganda lona selithole amalunga ebandla eliphikisayo ele National Unity Platform alitshumi lasithupha 16 elamacala okuthwala amabhomba lezinye izikhali ezingekho emthethweni ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho kusukela ngolwezi ngomnyaka ka-2020 kusiya kumabasa ngomnyaka ka-2021. Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kweziphathelane leMelika, uphenyo olwenziwe izinhlanganiso ezitshiyeneyo luveza ukuthi abancintisa kukhetho lukamongameli walelilizwe baqhubeka bengutshikilo bhanqa sokusele amaviki amabili kuphela ukuthi kuyiwe kukhetho. Wake waba ngumongameli umnumzana Donald Trump owebandla lama-Republicans uzancintisana lonkosikazi Kamala Harris owebandla lama-Democrats kukhetho lolu umhlaka 5 ngenyanga ezayo. Kuzakhethwa njalo amalunga amadala ePhalamende womabili aweCongress kanye lenkokheli yezabelo. Izigaba ezibaluleke kakhulu ezingadala ukuthi ababili laba banqobe kumbe bakhethwe ama-battleground states abalisa iPennsylvania, Georgia, North Carolina, Michigan, Arizona, Nevada kanye leWisconsin. UTrump lo Harris baphakathi kokukhankasa kulezi zigaba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo landela ezombusazwe zeMelika umnumzana Tim Moringai ohlala eOhio khonapha eMelika.
Akula clear leader okwakathesi ngoba siyakona ama-polls akhomba ukuthi they are in a statistical dead heat. Singakhangela ama-states angantho aqakathekile. UHarris kumele awine ama-states amathathu ukuthi anqobe iPennsylvania, iMichigan, leWisconsin. Singakhangela iPennsylvania, uTrump ungantwa uphambili nge-1.46-45. Singakhangela eMichigan, uNkosazana Harris is ahead by 2.47-45%. Singakhangela eWisconsin, uNkosazana Harris is ahead 46-45. So hi, kuyahanjwa this election. Ukuthi sibone sibili ukuthi mbani ozanqoba. Eish, kunzima. Ngoba despite all the things that have happened, including ama conviction ka former president uTrump, lokhe ekhona khonapha duzane kuka Nkosazana Harris. So hayi, ukuthi sikwazi ukuthi umbani ozanqoba mhla ka 5 awukacaci.
Ukukhetho lokudinga amalunga amadala ePhalamende womabili elelower house le Senate kanye lokhetho lwenkokheli yezabelo ubona kunqoba liphi ibandla?
Ama states njengabo Ohio lapha, they are more Republican leaning, so yibo ngantu abazathatha wonke ama races for the local races. Yibo ama majority lapha for the state legislator, so amboni kutshintsha kakhulu. But i-state race between Benny Moreno lo Sherrod Brown kuthiwa sokusetshenziswe 300 million, the most expensive Senate race in America kathesi. Ngoba siyakwazi ukuthi uBenny Moreno engathatha lona leli seat, then uSherrod Brown who have lost a Democratic seat, kutsho ukuthi in the state senator, ama-senators, ama-Republicans bayasebe phambili kwama-Democrats. Kuma-Congress races, I think bathi khona ama-Democrats might flip 5 to 7 seats. Ngoba kathesi siyakwazi ukuthi ama-Republicans are leaning forward by 4 Congress seats. So khonapha ngantu akuzatshintsha. I-Republican ithathe ama-Senate seats, i-Democrats ithathe i-Congress. Yikho engibonayo.
Umnumzana Tim Moringai ulandela ezombusazwe zeMelika njalo uhlala eOhio khonapha eMelika. The Voice of America. Kweziphathelane labasakhulayo, uGilbert Zulu owafundela ukukanika izimota utshona ebhoda eHarare ethwele amaqanda awathengisayo. Uthi imisebenzi kayitholakali. Abasakhulayo abangakaze bethole imisebenzi selokhu baphutha izifundo emakolishini yemfundo yaphezulu bakhala ngalolu daba. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
Ukuhlupheka kukaGilbert kuvezwa izicathulo zakhe esezisubuke okumangalisayo njalo esezitsheke okokuthi ulakho ukudonseka imisipha okungenza ukuthi aqhuzuke enyawo. Ujuluka izithukuthuku ebusweni emhlane lentanyeni ngenxa yokusindwa ngamaqanda awafake ezitsheni ezimbili. Ngosuku lolu uvuke ngovivi wahamba ngenyawo esuka ebudiriro waze wayafika enzikini yedolobho leHarare. Ukukhanya kusala ngalolu suku ngoba usethengise amathathu kuphela phakathi kwamaqanda afika phose amachumi ayisikhombisa. Seligwaze umhlaba kodwa kanathemba ukuthi uzathola yona yokugada umchova esebuyela endlini.
Afundele ukulungisa izimoto like ukukanika lokho. Empilweni yamankazi ngasebenza, ngizithengisela amaqanda nje.
Wesaba ukuba amaqanda la azabola kungedlula insuku ezintathu elokho ewathengisa. Banengi abafundela okutsheneyo abakusimo esifana lesikaGilbert unomqhele Chuma owafundela ukweluka inwele eHarare Polytechnic uthi gayitholakala imisebenzi eZimbabwe njalo gayibambi imali.
Le ngane yodwa esuhamba esikolo sabantwana, imali yakhona yona iphelela kuleso sikolo. Angikwanisi ukuba ngihlanganisa imali kwanokuthenga noma okubambekayo nje.
Usele minyaka engamashumi amathathu eseluka abantu inwele kodwa engatholi inzuzo eyeneleyo. Abanye abenza umsebenzi ofanayo bathi kunzima kakhulu ukuphanda impilo elizweni. UDumisani Mthombeni osebenzela eCopacabana enzikini yedolobho leHarare laye ufana ledlozi elingabuyiswanga ngoba kwesinye isikhathi uqina ezulazula emangcwabeni edingisisa ukuba kuyini okwamenza waba kusimo lesi. Uthi imithelo kahulumende yengeza inhlupho wahlangana lazo empilweni.
Thina abagilayo imali esiyitholayo ibhadala abanikazi bemduli esiyisebenzisayo yena le impilo yathi iba nzima ngamandla.
Bayakhala abanye bakhe abafisa ukuba uhulumende asekele imisebenzi yabo yezandla. UHenry Shoko ohlala elokishini leMfakosi laye uyakukhuthaza lokhu.
Uhulumende ngabe uyabeka isikhwama sokuthuthukisa abatsha ekakhulu sikhangela kuba impilo zethu zahle zaphosa zavaleka ngenxa ye-COVID-19.
Uhulumende uthi usebenzela amabhanga agoqela ele-First Capital Bank ekuqhubeni inhlelo zabatsha kodwa abatsha abaningi bathi kabazifinyeleli inhlelo zabo ngoba akukhani ukuba kwenzakala nemabhanga ukuthiwa kumele abancede ekusunguleni lekuthuthukiseni amabhizimusi. Umnumzana Zevana Igumbo okuhlangothi lukahulumende olubona ngezabatsha uthi kuningi abakwenzela abatsha eZimbabwe.
Uhulumende uzama ngazo zonke indlela ukuthi wonke umuntu okhulayo athole okokwenza. Abantu abatsha kumele babhalise ku-public services nxa bedinga imisebenzi ukuze labo bethole ama-opportunity.
Inkampani ye-Dustista ebuthelela inani lemisebenzi ezamabhizimusi lokunye emhlabeni wonke jikelele iveze uphenyo olwenze enyakeni ukuba abasakhulayo eZimbabwe ababedinga umsebenzi abaleminyaka yokuzalwa esuka kwelithumi lanhlanu 15 kusiya kwengamathumi amabili lane 24 babeyisilinganiso sokwedlula kancane okulithumi lambili 12.37%. Kodwa abahlolisisa umnotho bezimele wakuphikisa lokhu besithi laliphezulu kakhulu inani lababedinga umsebenzi ngaleso sikhathi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelink efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel kuWhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Abathengisa esitaladeni kobulawayo bathi bayaqhubeka ngokusebenzisa imali yamadola emelika irandi ipula lepula njengenhlala yenza njengoba eZig ingazange ifinyelele ngobunengi kulelo dolobho njengakwezinye izigaba. Unkosazana Debra Mukasa isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association uchasisela usithandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
sizahlala siwoda kubona labo emqunyiwe izitolo imkambo le phandle emncane le equnyiwe yezathi siwoda sabe sirobhana Rob Peter and Pay James sizabe sikhala lati ngithi shotile nge 1 rand yona kuyi profit yakhe layo uzabona umuntu omunye laye xa esemodisela layo uzamkhwezela ethi 12 rand 13 rand
ungasichasisela ukuthi liwoda njani ezitolo lezi njalo nxa selithengisa liyakhetha yini uhlobo lwemali
ezasisehlela khona imchova swavalwa ke uEdgars sokuyini ngamashopunyana you find ukuthi kupartitioniwe phakathi kulothengisa amakhukhu oil yakhe kulothengisa izigqokwanyana inzipho kulothengisa amadread ubona lana amashop yiwe sesingena kiyo sihoda kiwo bawotisa ngeUS dollars ongerand so vele ku-odaka wethu kwasesayikhatshana sesinabomesinabethu eduzane khonapho ngabo kodwa vele bafuna i-cash ye-US dollar or irandi maybe sometimes la kwezinye indawo ipula ikuthi ipula nje alijakwanga ukusetshenziswa kakhulu lathi nxa sesithengisela abanye ukuthi ungayiwodi cooking oil yakho maybe in bulk nxa uwodele kuhle iyabe ngama-$2 something US lawe sengiyifaka lami kuyi-50 cents sensithi $3 so we find ukuthi vele idorobho lonke lakobulawayo amashopu amakhulu lawa akusela business o pick and pay ngikhuluma sochobhizi ngikhuluma so bantu tshane nje abangenayo bethenga and bengama-civil servant and boda bathenga nzima nti uyathola isitolo sesithi yakula network business ekuma-partitioning shops lawa amancane ibhizinisi elihamba yilona lelo ngiyanikosheta edayibisa khiwa as compared to emashopu anjengabo okay lathi nxa sicela sikhala lathi lawo wama-customer lawa akhala uzosithi angile 40 randi ngishotile nge-10 randi uzosithi ilanga lingelitshone ngingabambanga mali sosithi ayibisa-ke sisebenzisa wona lawa ama-currency angasowethu emzini aleli zigi vele isifile okwatsho abantu abantwana ama-youth athi iyafaya kaloda isifilodile njalo singayazi singazake silisebenzise kubala evene le ma-church uyofind ukuthi sile ngcebethu yokuthi hhayi abazaphosela labo lapho izigi uthola vele kungela xa ungathola uzitholela ivini i-10 zigi nabesishwayiphisa akusela lo muntu oshwayiphayo ngoba ufind ukuthi imali zona lezi zifrozile emabhuku emabhenki abo zifrozile aziphumi azikhipheki from bank to ecocash
uNkosazana Debra Mukasa ngowenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association ubexoxa lo sithandekile emhlanga weStudio 7. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Studio 7 into nje ngikhala ngayo kakhulu ukuthi abantu abafana labo lama MPs ezana into abazikhulumayo vele zidabukile nje azizwakali ma kukhulunywa ngabantu ababotshwayo besiyagcina ejele kambe ilizwe lingayi-experiensa ngokuthatha abantu ukuthi besithi batoyitoya begcina ejele for 3 months to 1 year kungalanto vele abayithonisiswayo kodwa ubususizwa umuntu kuthiwa yi-legislator ethi hhayi abantu abangayenzi kahle kanti vele mina into engiyibuzayo ukuthi imlandi le-amerika la mazwe nalawo ngeke uzwe iZimbabwe complaina nge-Israyeli kodwa icomplaina nge-Amerika lendlandi kanti i-Israyeli iyezokurayithi yini khonokubhomba abantu.
Studio 7 linjani basakazi, linjani balaleli, hhayi ngiyalibingelela lonke. Ikuthi iproblemu kaJosefa uThuma kafuni kuvuma iqiniso. UJosefa iqiniso wathi vumi yiloba ngithi abantu bezanu iqiniso yokuthi abalivumi bacasha ngomunwe konke abakukhulunywayo kulabantu abangahlala almost 3 to 4 months basestokisini bangagwetshwa. Hayi sarendi ngohulumende lo esilaye lo, sarendi uhulumende wasifakayo lo, sarendi uhulumende odlakela.
Studio 7 yani basakazi labalaleli asakazi besicela ukuthi izindaba zenu liziqedisise lilandelele ngase sizothola abantu abathatha imali ukuthi sebaboshwa mbobotshwa ngasikwazi sizothola ukuthi omunye laye la ushatunga lo sowavulela amapholisa ingqamo ukuthi kwaphetha ngani asikwazi acele kunye likulandelele sikuzwisise lapho kuya khona lapho kucina khona.
207 njani balandeli nabasakazi, mina igama lami ngumelusi Mthembu lapha kwele South Africa. Sesiyazamina athi kusenda ama-audio, hayi ama-audio dawabalwa.
Siyabonga balaleli, lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esixoxa khona ngokhetho lwemelika. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.